Chekwata ichi chasodera pedyo nemafinari e2020 African Nations Championships kana kuti CHAN mushure mekurova Lesotho 3-1 mumutambo wekutanga wemitambo miviri muNational Sports Stadium nhasi masikati. Zvibodzwa zviviri zvabva kuna Prince Dube nechimwe chete kubva kuna Wellington Tadelera zvapa Zimbabwe kukunda pamberi pechaunga icho changa chibhadhara mari inoita iyo madhora 10 emuZimbabwe kumativi enhandare angachinzi ndiwo akachipisisa. Mutambo wechipiri neLesotho uri kutarisirwa mukupera kwemasvondo maviri kwakare kuLesotho uyezve mumaseru. Chikwata chinenge chabudirira chinozobatana nezvimwe zvikwata 15 zvinenge zvabudirira muAfrica kuenda kumafinari ayo achaitirwa kuCameroon. Kukunda kwemaWarriors uku kwafadza murairidzi wechikwata ichi Joey Antipas uyo akatambizwa basa iri achitsiva Sunday Chidzambwa.
It was good to win at home and take confidence from that playing to the second leg.
Antipas abatana nevamwe muZimbabwe vari kufarira kukunda kwechikwata chavo mushure mekutatarika mumitambo miviri iWorld Cup iyo Zimbabwe yakatamba neSomalia. Mutungamiri weZimbabwe National Soccer Supporters Association vachama mushamaidze vanoti vari kufara zvikuru nezvaitika nhasi masikati izvi.
Inini ndirikunzwa kufara semunhu anotungamirira masupporters muZimbabwe, ndirikunzwa zvichindifadzawo kuti at least vanhu vane chido nebhora kuti tikwanise kuzadza magraundi edu tichisapota maWarriors.
Zimbabwe yabudirira kuenda kumafinari ese African Nations Championships kubvira makundano aya avambwa muna 2009. Izvi zvinoratidza kuti nhabvu munyika haisi kuwira pasi, kunyange hazvo Zimbabwe iri kurasikirwa nevatambi vakawanda vane tarenda vari kuenda kune dzimwe nyika uko kunobhadharwa mari yakanaka pese panopera mwaka wenhabvu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.